Manyuchi achaurira vatorive nhau vemitambo kuti seibhala achawira pasi sezvakangoitawo vamwe vatambi vana avo vakashanya kuZimbabwe ndokutadza kupedza nharaunda dzakatarwa.
Aiwa Manyuchi andokunda bhokozi risakatemba African Group. Tarisa zvaakaita mukomana wekusouthern America zvaakamuita paibe adoni kuti senze chanzi wekufrance iye bhokozi chibhakira chake pange chekuleft chakanyanya.
Manyuchi atange achidzivirira bhande rake World Boxing Federation iro akatora muna Gunyana gore rapera pamwe chete nekurwira mukombe weWorld Africa Boxing Association. Mutambi uyu anoti asarwa nemakore mashoma shoma achiri munhandare zvekuti ari kuda kushandisa nguva ino kurwa zvakasimba kuti adzokere kuWBC.
Ndine ndikufunga kuti ndine makore maviri matatu ekundirambe ndichirwa nekuti mutambo wauti urege munhu wachendera now I'm 30 years saka ndofunga pa 33 ndine ndambotamba ndamborwa ndinofunga kuinvesta ndinenge ndambotamba.
WBC ine chiremerera chakasimba kudarika mamwe mabhodhi ese anoita zvetsiva anoti WBF, WBA neIBF. Asi Manyuchi anoti veruzhinji havana chekutya kuregedza kwake tsiva kana nguva yacho yasvika sezvo abika vatambi vakawanda vane tarenda muChild Manyuchi Academy avo vanokwanisa kupinda mutsoka dzake.
Tinatatenda dinini nevamwe vakachi vandiriko vasiri tosimukawo nana Ivan variko zvekuti tikasiyawo tikuona zviu chaivanhu vanotaka tikuvapamuka nekuti vatambire mabhandi tiri vapenyu tiri kurapa.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Teko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vaju business vanoti seibhala ari kutevera munzira yaDiego Galado wekuArgentina uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Nguva yega yega Charles paanotamba ari kumusha igaro zvava kuti anokunda.
Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.